Manerakana na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omusi. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimkoto nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera gunyana 24 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voenderera mberi vachiita musangano nevemabhizimisi nezvizvarwa zveZimbabwe kuNew York kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly. Zimbabwe inonzi iri pakati penyika dziri kutyorwa kodzero dzevanhu zvakanyanya pasi rose. Tichakupai zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambuka nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuenderera mberi nekuita misangano kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York. Nhasi bazi rinoona nezvekuburitswa kwemashoko rati vaMnangagwa vari kuita musangano nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuda kutanga mabhizimisi munyika. Nezuro kunze kwekuita musangano nemutungamiri wenyika yeIran, vaMnangagwa vakaitawo misangano nevamwe vakuru vakuru vemakambani akaita seMabatex yekuSwitzerland uye Swanberg. Asi Zimbabwe ingakwanise here kukwezva vekunze? Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Mapolicies anosupporta mainvestors. Tikatarisa kumashure kuti abva uko. Pakapinda Professor Mutule Nuwe with the Minister of Finance, he became the worst Minister of Finance in Zimbabwe. Nema policy avanga vachiisa yekuvhara Zimbabwe Stock Exchange. Izvi zviri kutaura kunoku Old Mutual yakasuspendwa paZimbabwe Stock Exchange since the last 3 years. Yaane makore anopfuura 180 iri mubusiness. Muna muZimbabwe yaane makore anopfuura 100 iri muno. Asi ino suspendwa pa Stock Exchange. Saka kana tichisuspenda vana Old Mutual yatika ndo vana John Cena pa business, kumbuganda anonge achida kutanga business patsva anoverengwa nani? Saka mainvestors vanotarisa izvozvo kuti kunoshandika here kuZimbabwe. Kana ana seed kuchisuspendwa, ana TPC kuchisuspendwa, currency ichichinjwa kuita kunga munhu ari kuchinja hembe. Nhasi une RTGS, mangwana une bond note, mangwana une US dollar, mangwana une rand, mambona une zimdora.
Asi kamuzvinafundo hurumende iri kuti ivo vemabhizimisi ndo vari kuita zveuori zvinozopa kuti mitemo ichinjwe chinjwe.
Vasiriwe vatingada kuti hanzi vemaprivate sector ndo vari kuita zveuori. Makaona nyaya yakachiriridza yemaleptop aitengeswa $9,200 aitengwa neparliament. Aitengwa neprivate sector revo ando hurumende ndiyo inotova futi institution inofanonge achitoita enforce nyaya dzekuti usaitika. Asi vari kutenga laptop ye$9,200 ndiyo vana kutukaima zvava kutanga kubuda pachena manje. Asi taizvitaura zvakahwanzwa tisikazi kuti zvinoitika sei handiti. Saka tikatarisa mari iri kunzi hurumende haisi kukwata takaunti for billions of dollars audit report yakabudiswa na maichiri ye2021 several billions of dollars hurumende isina it kind of account for it. 2020 yakapedza kuti $102 billion mari isina accounted for excessive expenditure isina kuapiwa neparliament. Saka hurumende iri kutungamira pauori.
Saka zvii zvingaitwe nehurumende kuti ikwanise kukwezva vemabhizimisi muzvinafundo?
Chekutanga ndechekuti business environment tingati mamirire business environment mitemo mapolicies enyika anofanira kunge akajeka asingachinjwi nhasi mangwana achinjwa nyaya yekuti zuva nezuva tinonzwa mapress statement from Ministry of Finance inokanganisa business nekuti kuchinja mutemo kwezuva nezuva nyaya yemastructural instrument anoitwa every now and again inokanganisa kuti business futi nyaya dzecorruption nyaya dzemamiriro akaipa ematongerwo enyika tarisai jobscala nabotristori nevekumatsime vari mujera kwe-100 years asi mbavha dzinozivikanwa dzakaba mari dzinozivikanwa maparasita dziri kufamba dziri murudzi dziri free saka ndiani univesiti anonge ari serious anovaisa mari yake chokwadi chacho isusu takaenda kuchikoro kamazimbabwenzi asi zvatiri kuita zvika zvinoratidza kuti hatina kana chikoro kana one chatinacho hakuna univesiti anouya kune nyika ine confusion yakadarei ipapa ndanga ndichiona panews bechinzi mukuru mukuru anga ari hurumende yekuchina ada kutongerwa rufu nenhau yecorruption $16 million vanouraya kune uko hausungwi saka zero tolerance to corruption ndo yakaita kuchina muone pari zvino china ine 490 companies out of 500 best companies what we call 14 companies in the world ziri muchina nenhauye zero tolerance to corruption
nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vachitaura vari parunare muHarare. Rimwe sangano rembatanidzwa wemasangano akazvimirira oga pasi rose reCivicus rinoti apo Zimbabwe yatarisana nesarudzo dzegore rinouya munyika maberekera ingwe nekuda kwekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu vemapato anopikisa hurumende uyevo vemasangano akazvimirira oga. Zimbabwe yaiswa munyika dzinonzi dzinoda kutarisiswa zvakanyanya dzinosanganisirawo Sri Lanka, Guatemala, Guinea neSerbia. Chimwe chikonzero chiri kunzi Zimbabwe yananga kumawere inyaya yemutemo mutsva uruda kuvandudzwa nehurumende unoona nezvekushanda kwemasangano akazvimirira oga wePrivate Voluntary Organization. Asi hurumende inoti hapana chakaipa pamutemo uyu sematauriro egurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi.
Izvozvo zvavari kutaura manyepo takakurukura tikagara navo pasi ivavo vanozvimiririrava tikati ngationgororei mutemo wacho zvauri nezvatiri kuda kuti uite mutiratidze kuti panyanyisa kupiwa masimba kuna minista ndepapi avanga vasina kuri zvino zvatiri kutoti tiite zvatonyanyisa kunaka nekuti munhu wese akubvumidzwa kuti akanga asina kubvutikana nezvaitwa naminista unomhanya kukoti zvange zvisiri mumutemo uriko yezvino izvi saka tiri kutoona kuti unenge uri kutonyanyisa kunaka vanhuwo zvavo vari vanonakirwa nekungochema nekungoshoropodza zvinhu zvakanaka zvinenge zvaitwa nehurumende.
Asi mutauriri wemubatanidzwa wemasangano akazvimirira munyika weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vanoti vanotendirana neCivicus. Sangano reCivicus iri riri kupomera muutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mhosva yekushandisa mitemo yakaita sewekuwandudzwa kwemashandiro emaNGO uyu kumbunyikidza vemasangano akazvimirira oga uye kuvharira mumajeri vamwe vanopikisa. Ngatinzwe kubva kuna vaMasaraure.
Zvavari kuona ndizvo zvechokwadi zviri kuitika muno kuratidza kuti hurumende pairi kuti tiri mudishi reRegulatory Council pavanotaura kuti kuita mareforms vanenge vachitaura nhema dzakanyanyisa munofuna vanhu vanosungwa vanopikisa vachigara pretrial detention yawandisa vanhu vaakungotemerwa kumajeri vasina kumbotongwa vachitogara kunguva rese. Basa remaNGO basa recivil society nderekuhodha hurumende kuti ive accountable. Civil society haikwanisi kuzohodha hurumende accountable kana yashanda seri department kana serimwe branch rehurumende. Zvinoita kuti macitizens aorganize outside mastructures ehurumende kuti kuti vakwanise kuita simba ravo rekubvunza hurumende kuti mari yedu yafamba sei, kokonstitutioni nyika dzakuiremekedza sei, kuapo makada kugadzisa sei. Zvino ivo havadi kuhodi vakaundedza.
Mazuva apera, hurumende yeAmerica yakatemera zvirango mwemukuru muZimbabwe Republic Police, Deputy Commissioner General Stephen Mutamba, zvirango ichivapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu nekumbunyikidza vanopikisa. VaMutamba vakabva vabatana pakutemerwa zvirango nevaive gurukota revasori vakazodzingwa basa vaOwen Mudancube uye vaive mukuru wemauto ePresidential Guard Brigadier General Anselm Sanyatwe, vachinzi neAmerica havafaniri kushanya muAmerica kana kuita bhizimisi nayo. Hurumende iri kuti hayo panyaya yekutyora kodzero dzevanhu iri kuzorwa pafuta yenguruve yaisina kudya, uye mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakakurudzira kumusangano weUnited Nations kuti zvirango izvi zvibviswe vachiti hazvisi pamutemo. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nechinangwa chekuti ikwanise kutenga nekutengesa zvinhu, nyika yeSouth Sudan inoti yatenga nzvimbo inosvikira nekuburitsirwa zvinhu munyanza kana kuti port muJibuti. South Sudan inoti nzvimbo iyi yakakosha mukuti ikwanise kutengesa mafuta ekufambisa dzimotokari. South Sudan yaimbenge ichishandisa nzvimbo dziri kuMombasa, kuKenya uye kuSudan. Zvuru nezvuru zvevanhu vemuPalestine zvaungana nhasi zvichichema mumwe wevanhu makumi masere nevapfumbamwe vakafa mushure mekunge chikepe chavainge vari chanyura svondo rino pedyo neSyria. Vanhu vanonzi vari kubva muLebanon nekuda kwekuoma kwehupfumi vachiedza kunopotera kunyika dzekumawirira. Iko zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa mugovera wega wega naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nemumwe mudzimai ari muSouth Africa anova chizvarwa cheZimbabwe uyo anoti zvinhu zvaoma munyika iyi, uyezve achikurudzira madzimai kuti vanyorese kuvhota.
Edna Madondo ndiri kuJohannesburg. Tete zvina zvina kumira zvakanaka semudzimai. Mashandiro atakuita ike zvino sekutanga kwatakauya zvasiyana. Even chero mari chaidzo dzavashoma hamari dzacho hadzichatengi, chero ukatambiriswa kudai kuti usanganise nekumusha hazvichaiti. Ukataura nevarungu ukada kutaurisa basa rubva rapera wototirisvaga umwe. Saka iwewo semudzimai nesituation yakasiya kumba unongototirega ndishingire shoma iyoyo.
Kumusha mhuri yenyu yakamira sei, uyezve muri kuzvigona sei semudzimai?
Tete zvakaoma ndikakudzai ndo, saka tichichemera kuti ine nyika yedu yanaka tete, hadubva kuvanzi dai. Inini zvinondirwadza nokuti ndakasiya vana vangu first last bond nevana two, last bond ndakamusiya achiita grade one. Ndikakudzai kuti ike zvinava form three, mukuru ari kuita form five. Ndichingova musango handina nguva yekurongedzera mwana wangu lunchbox. Mwana anongogara namei. Zvino zvinorwadza sei? Zvinonakidzawo uchigara nevana vako mumba.
Semadzimai, zvii zvamunofunga kuti zvinofanirwa kuitika kuti zvinhu zvigadzirike kuti mukwanise kungewo muine mhuri yenyu.
Semadzimai ndiri kufunga kuti ngatikurudziranei vana mai, nyanya isusu vana mai tine dambudziko iri nekuti kana mwana akachema hambochema chii baba anouya kuna mai. Saka isusu vana mai ngatitokurudziranai nevana vedu nemhuri kuti kana pese patiri patinoita makirabhu edu vanhu ngatiendei kumusha tinorejesta kuvhota kuti nyika yedu inake.
Pane zvamuri kuita here kuti mukuchidzirane kuti muende kunonyoresa kuvhota uyezve kuzoenda kunovhota panenge paine sarudzo gore rinouya?
Vamwe vari kuti tiri kuendeka December tichinorejesta kuvhota mahofisi, vamwe votete vari kungoti tinobiridzirwa hazvishandi, takavhota kudhara tichingobiridzirwa. Saka pamwe kusvikavo nesiye vanhu vachange vakunzwisisa kuti kuvhota kunoshandei, kusavhota kwakaitirei futi.
Mungatsanangura here kuti kana munhu asina kuvhota zvakaitirei?
Kana munhu asina kuvhota tete unenge watovhota, ndozvandinonyatsokuziva izvozvo. Munhu ngaende anokasta vhoti yake because kusavhota kwako kuvhota.
Sei muri kudaro?
Handiti tiri kuti tikasaregedza kuvhota tete, handiti tikavhota tinobiridzirwa ngatigarei kumba. Vaya vamunenge musiano kubiridzira vanenge vane uwandu hwavo vonovhota manhamba avo ukwira. Saka nhamba yakwewe iri kumba inotoverengerwa kune vaya vati vaenda kuzovhota. Saka iwe unenge watovhota ugere kumba. Zviri nato nokasta paunofungidzira kuti apa rehandikasti wedha pahwina wedha pani iwe ndonozva paunda unokastira vhoti yako ndanowedzeresa nhamba yakwe uko.
Tombotarisa mararamiro amuri kuita imomo muSouth Africa, tiri kunzwa kuti nyaya yemagetsi iri kunetsa. Semunhu anoshanda mumba, izvi zviri kukanganisa mabasa enyu sei?
Sebasa rediri tetere makicheni mazuva ano tirikushanda zvakaoma nenhau yemagetsi. Nototi timetable chaiyo kutoshanda, unotoshanda uchimhanya ukatarisa timetable kuti nguva dzakati tofanga watotanga kutoaina, unototanga nezvinhu zvinoshanda magetsi wotozopedzisira nekukirina mumba. Saka zvakatiomera pamabasa ike zvino, zvakaoma kuchienda kwacho kushanda uchimhanya nokuti muridzi wemba anenge ada kungowana zvinhu zvake zvakanaka.
Semudzimai, kurudziro yenyu ndeyei kumamwewo madzimai vakateerera pari zvino?
Ini kurudziro yangu yandinotaura nevamwana maika ndeti ngatikurudziranei. Chekutanga patinoita makirabhu edu echiita mitanjo yedu iyi, kunyanya kukudzirana kuzobvira kumba kunogadzira kumusha kana kunovaka kana kuti nokuti chaizvo tiri kudzinga handiti vamwe vane vana kunoshava pakupinda. Ngatikurudziranei kunovaka nekunovhota kuti nesiye patinoenda tinonosvika mudzimba dzedu wedza kumusha nyangwe nezvavo raundi yako, nokuti ike zvino vamwe vari kuti hatisi kuenda kundovhota haana kana raundi kumusha ari kunosvika ndonotangira pai ndozvinonyanyaita stress vamwe.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu kana kuti our lives. Nhasi muchirongwa Jonga Kandemiri ndiye ari kutipa hurukuro iyi.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, kumwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezveurongwa hwakaparurwa svondo rino nesangano reTransparency International Zimbabwe hwekutsvagiridza uori hunonzi huri mukufambiswa kwedzidzo mumapazi edzidzo yepasi nedzidzo yepamusoro pasi pechirongwa chavo chepagore chekuita tsvagiridzo yeuori The Annual State of Corruption Research. Muhurukuro yedu tabata mukuru weTransparency International Zimbabwe vatafadzwa Chikumbu.
Sebasi reTransparency International takaona zvakakodzera kuti tiparire chirongwa ichochi kuti munhu mumwe nemumwe ane chekuita nezvedzidzo yepasi nedzidzo yepamusoro vange vachitipa pfungwa dzavo neumbowo pamwe chete nezvavanofunga maringe neuori huri kuitika munharaunda pavanoenda vachinotsvaga nzvimbo dzekudzidza, pavanodzidza nepavanobatsirana nevanyama dzavo maringe nekudzidza. Takaziva kuti uori tinogara tichingohutaura tiri mumahofisi tichihutaura huri pagwaro repamusoro, asi tine zvinhu zvakawanda zvikuitika munharaunda dzedu zvinoita kuti vanhu varasikirwe nepfuma yavo vachipa vanhu vatinotarisira kuti vanoita kuti nyika yedu ibudirire kana kuti dzidzo ienderere mberi. Mari idzodzo kana kuti upfumi ihwohwo husingaende muhomwe dzenyika. Saka tinoona kuti zvakare zvinhu zvinotambudza vanhu nekuti nhau dzeuori kana kuti corruption dzinonyanya kubata zvakanyanya vanhu vanotambudzika nevamwe vasina kuwana umbowo neruzivo rwakanyanya marige nemafambisirwo emari munyika.
Tinoona kuti muri kukoka veruzhinji kuti vange vachipa pfungwa dzavo. Ndezvipi zvamungaisa zvekuchengetedza veruzhinji vachazopa pfungwa dzavo iwawa kuti vange vasingazotya vape pfungwa dzavo vakasununguka?
Chirongwa chinoti chiri kuchiita tichitaura neveruzhinji tichitaura zvekare nevarimo mumabazi edzidzo kubva kuministri kusvika kumayunivhesiti nemakoreji edu akatekeshera munyika. Vanoda kutaura vachiburisa umbowo nemazita avo tinovagamuchira, asi kune zvakare avo vanoda kutaura nekutipa pfungwa dzavo vachigara mazita avo akawandiswa tinovapa garanti yekuti mazita avo haaburitswe.
Chii chasvitsa kuti mutore danho rekuita tsvakurudzo iyi?
Isu sebazi reTransparency International tinoshanda zvakanyanya nevanhu vanogara munharaunda. Vanotipa pfungwa dzavo maringe neuori hunoitika munharaunda dzavo nekushungurudzika kwavanoita nekushaya kwavanoita atinoti maservices kubva kuhurumende kana kuti zvatinotarisira kuwana kubva kuhurumende. Saka vanhu ivavo ndivo vakatipa pfungwa yekuti kune uori hwakanyanya hwatekeshera mumabazi edzidzo.
Saka izvo zvamune mawana mutsvakurudzo iyi munozozvishandisa nenzira ipi?
Tinenge tatsvakurudza zvizere tichadzokera kuvanhu tichivaudza zvakawana, tichaenda kuhurumende tichiburitsawo zvakawana, tichabvunza zvakare vanhu zvavanotarisira kuti zvinofanira kuitwa kuti dambudziko reuori ripere mukati menzvimbo iyi. Saka izvozvo zvichabatsira kuti hurumende yedu painogadzira michemo inge ichitarisa nyaya idzodzo kuti vavhare mikana yekuita kuti vanhu vapunduke kana kuti vawane pfumi kuburikidza nekumbunyikidza vashoma. Saka tinoona kuti izvozvo zvichabatsira kuti magwaro edu anotungamirira neurongwa hwezvepamusoro hunge huchiitwa zvakanaka, huchikwanisa zvakare kuparidzira makomba anoita kuti nyaya dzirambe dzichitekeshera.
Manga makateerera kuhurukuro yataita nemukuru weTransparency International Zimbabwe vatapadzwa chikumbu muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC tichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichange tichitarisa dzimwe nyaya dzezviri kuitika muupenyu hwedu.
Iko zvino tochimbokupai nhau dzemitambo. FC Platinum yawedzera utungamiri hwayo mugungano rePremier Soccer League ichienda pamusoro pechikwata cheDynamos zvichitevera kukunda kwayaita nhasi. Michael Kariati anochipa nyaya inotevera.
FC Platinum yarova Blue City 1-0 Mandava Stadium nhasi masikati ndokuwedzera utungamiri hwayo iri pamusoro peDynamos kusvika pamapoints 11 chete. Chikwata chanomeni mapeza ichi chapinda mapoints 61 chete. Dynamos ine mapoints 50 kwasara mitambo mitanhatu chete kuti makundano aya asvike kumagumo. Achi Dynamos ine mutambo mangwana muNational Sports Stadium nengezi Platinum Stars iyo iri pachinzvimbo chechitanhatu. Mutsigiri weDynamos vaLorenz Usaiwevhu vanochikwata chavo chirukanda zvipudzwa zvitatu pavari kurova ngedzi apa mangwana.
Gadziriro yacho yakakwana, takagadzira zvakakwana paya zvekuti tirikurova 3-1.
Asi mutsigiri wengezi Platinum Stars vasimba rashe chituri vanoti vari kukunda mumutambo uyu nekuti vari kupinda munhandare vasina chiri kuvavhundutsa.
Aiwa apa isitagara tiri kutongohwina, hatinangana pressure. Timu yedu yezi hatiri kutohwina, hatinangana pressure kana tiri kanakana, hatitombovhunduka.
Asi Dynamos iri panguva yakaoma, mushure mekunge Chicken In iyo iri kuvatevera yakunda Hwahwa 1-0 nhasi masikati zvekare. Mukoita izvi, Chicken In yadimbura utungamiri hwedhimbare kusvika pamapoints maviri chete. Chicken In yave nemapoints makumi mana nemasere. Chicken In yave nemapoints makumi mana nemasere. Ine zvekare mutambo waisati yatamba nemanika Diamonds kuti yenzane pamitambo ne FC Platinum pamwe ne Dynamos yacho. Vavakidzani veDynamos, Caps United, yanga iri National Sports Stadium umo yarohwa 1-0 neyadha. Asi mitambo yenhabvu yanhasi yatanga panguva dzekudya kwemasikati apo ZPC Kariba yaita mangange 1-1 neBlack Rhinos. Mune kumwe mutambo, Cranbourne Bullets yaita mangange 1-1 neHighlanders. Asi mangwana, Dynamos haisiriyo yega iri pamusha. Triangle iri muGibbo Stadium neHerentals. Manika Diamonds iri kushanyira Blaway Chiefs muLuveve Stadium. Totarisa mutambo wecricket. Chikwata cheZimbabwe chemaLady Chevrons chiri kudzoka kumusha mangwana kubva kuUnited Arab Emirates mushure mekukundikana kubudirira kuenda ku-2023 World Cup. Chikwata ichi mangwana acho chiri kusangana neThailand mumutambo wacho wekugumisira kurwira chinzvimbo chechitatu kumakundano aive nezvikwata zvisere eWorld Cup qualifier aya. Zimbabwe yakabudiswa mumakwikwi aya yarohwa neIreland nemaranzi mana muma semifinari. Asi murairidzi weZimbabwe Gary Bent anoti vakadzidza zvakawanda kumakwikwi aya izvo vachashandisa makundano anotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati. Sezo nguwa edia pera, regai timbotarisa misoro yenao zanasi. Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa, varikuenderera mberi vachiita misangano neve mabhizimisi kumucheto wemusangano mukuru we United Nations General Assembly. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvinonetsa kukwezva vemabhizimisi vekunze sezvo mitemo yemabhizimisi muZimbabwe ichiramba ichichinja nguva nenguva. Zimbabwe inonzi iri pakati penyika dziri kutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya pasi rose. Asi hurumende inoti iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya panyaya iyi. Zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi zviri kuratidza kuti chikwata cheFC Platinum chiri kuenderera mberi nekuedza kutora zvakare mukombe weCastle Premier Soccer League. Aiwa vatereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tichiti zvakare muve nesu mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Musakanganwewo kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk muvhuro kusvika chishanu chega chega. Vateereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro achiti mova nema deko akanaka, ndini wenyu Blessing Zulu, toksi yevi na mtungamili nkomo munaudze isiNdebele.
kuhisika tisenda bakuvi.